Manera kanaka muri Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi kuri musi wemugovera kukadzi 20, 2021. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Do, ndichitepfenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira dambudziko rechirwere cheCOVID-19. Hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Vakambove mutevedzeri womukuru wemapurisa vaMovis Griffiths Mpofu varadzikwa nhasi muHarare. Muimbi wechidiki aive nemukurumbira Saul Musaka, uyo aizivikanwa nerekuti Saul Jalove, aradzikwawo nhasi muHarare. Nengo gumi dzeMDC Alliance dzinosungwa kumashonaland west uko dzanga dzichironga kuviga mumwe wadzo akashaya nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakambove mutevedzeri wemukuru wemapurisa vaMovis Griffiths Mpofu pamwe nemuimbi wechidiki aive nemukurumbira Saul Musaka, uyo aizivikanwa nerekuti Saul Jalove, varadzikwa nhasi muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachikurudzira vanhu nemapurisa kuti vatevedze gwara ravamupofu avo vati vaive nerudo nenyika yavo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura parufu rwavamupofu avo vakashaya nemusi wechishanu chapfuura kuulawayo, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatsanangura mufi semunhu aive akazvininipisa vachiti pakawana Zimbabwe risununguko vakapinda basa semupurisa vari pachinzvimbo chepasi pasi chaconstable, kunyange hazvo vainge vakadzidzira basa iri kuhondo.
To him, the supremacy to serve independent Zimbabwe was of paramount importance than the post.
Kwavari nyaya yechigaro yanga isina basa, vakashandira nyika vari mupurisa vachiita basa ravo nerudo neunyanzvi uye zvine mwero.
Vamunangagwa vati vamupofu munhu aigona basa rake, uye vakakwidziridzwa kusvika pachigaro chemutevedzeri wemukuru wemapurisa. Vakawanawo mhenduro dzakawanda dzekugona basa kusvika muna 2003, apo vakasiya basa. Vati mapurisa anofanira kutevedza gwara rakafamana vamupofu, uyewo vati hurumende yavo ichatsigira mapurisa nezvikwanisiro zvese kuitira kuti akwanise kuita basa ravo nemazvo.
Let me end my address by asking us to emulate
rega indipedzise ndichiti tese tinofanira kutevedza zvaiitwa navamupofu avo vakatisira chiga cherudo kuda nyika yedu pamwe nekudanana zvisinei nekuti munhu anobva kudunhu ripi.
Vaenderera mberi vachiti vana veZimbabwe vanofanira kudzivirira rusununguko rwavo urwo rwakaunzwa nevanhu vakaita savamupofu. Vati nekuda kwekuzvipira kwevanhu vakaita savamupofu, Zimbabwe yakatora mapurazi evarungu uye hurumende yavo ichatora minda kune vasiri kuishandisa ichipa kune vechidiki. Vamupofu avo vange vave nemakore 56 ekuberekwa vakaenda kuhondo muna 1975 uye vasiya mudzimai nevana vana nevazukuru vatanhatu. Zvichakadai, Saul Jalove uyo akapiwa ruremekedzo rwedunhu kana kuti provincial hero aradzikwa nhasi kumarinda eWarren Hills pachiitiko chapindwa nevatsigiri vake vakawanda vachityora mutemo wekudzivirira COVID-19. Mazana nemazana aungana kumakuva eWarren Hills achiparadzana naSaul Jalove, uye vange vachitungamira chirongwa chekuradzikwa kwake vatadza kudzinga vanhu kuti pasare pane vanhu 30 chete sezvinodiwa nemutemo wenational lockdown wekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Vataura vakamirira mhuri yake vaSolomon Musaka vatenda mhomho yaungana nhasi vachiti kunyange hazvo varasikirwa nekushaya kwaSoldier Love vasimbiswa nekufara nerudo rwaratidzwa nevaimbi shamwari vatsigiri vake pamwe nehurumende.
Nasi, you came in your numbers. Kune COVID mazuano, but maratidza kuti COVID or no COVID, tirikuenda kunoviga umwe wenyu. I thank you so much for telling us.
Gurukota redunhu reHarare vaOliver Chidau vange varipowo vakati kunyange hazvo vazhinji mhuri yake vange vasingatsigiri kuti aite zvemimhanzi vakaona tarenda rake abudirira pabasa rake.
With one relative asking him, wakamboona ani gwenyambira kwamusaka. However, he's telling me the career is done. So was right.
So Jalav akaimba dzimbo dzakawanda kusanganisira pamamonya ipapo, kana ndafa, dai upenyu hwaitengwa nedzimwe. So Jalav akashaya nemusi wechipiri mushure mekurwara nechirwere cheshuga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Nyanzvi munyaya dzemitemo pamwe nekodzoro dzevanhu dzinoti hadzisi kufara nedanho rakatorwa nemunyori wemabasa muZANU-PF vaObert Mpofu vachiudza munyori wedare remakurukota vaMishek Sibanda zvokuita pakuradzikwa kwaSoldier Love zvichitevera kupiwa kwakaitwa muimbi uyu ruremekedzo rwegamba rakarwira rusununguko. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembeko weAfrica vaDewa Mavhinga vanoti panofanirwa kupatsanurwa pamasimba ebato nemasimba evanhu vari muhurumende. VaMavhinga vanoti zvakaitwa navamupofu hazvizi pamutemo. Studio 7 haina kukwanisa kubata vamupofu kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Takundikanawo kubata mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF atafadzwa mugwadi sezvo vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo. Asi ZANU-PF inogara yakati ihombe kudarika hurumende izvo zvinoipa masimba ekuita zvainoda. Ngatinzwei vaMavhinga vachitsanangura.
VaObert Mpofu vanomiririra ZANU-PF, havana kodzero pamutemo wekuti vaudze vaMishek Sibanda vanoshandira hurumende yeZimbabwe zvekuita pamusoro pekushaya kwaSoldier Love, Solomon Musaka. Vaifanira pachikumbiro chavo asi kuhurumende voremekedza mukupatsanurwa kunoitwa masimba pakati pebato reZANU-PF nehurumende yenyika yese yeZimbabwe.
ZANU-PF inogara yakati izvo iyo ihombe kudarika hurumende, munozvitora sei?
Pamutemo nepasika reZimbabwe hazvisi izvo. Hazvisi pamutemo, bato rezvematongerwo enyika riri pasi pehurumende. Vanomiriri politibhuro vari pasi pemakurukota ehurumende, nekuti pamutemo chinozivikanwa ihurumende, mari inenge ichishandiswa ndeye hurumende inobva kuvanhu vanobvisa mari dzemitero. Nekudaro chinofanira kuti chitungamidzwe chichienda pamusoro chichitevedzera mitemo ihurumende, kwete bato rezvematongerwo enyika ZANU-PF.
Pave nemakore anodarika makumi mana ZANU-PF ichiita maitiro akadai ayo amuri kuti imimi ari kunze kwebumbiro remitemo, zvii zvingaitwe kuitira kuti mitemo yenyika inge ichitevedzwa panyaya dzakadai?
Vanotungamira zvematongerwo enyika mapato akasiyana uyezve vemasangano akazvimirira kuti varambe vachisairira zvachose hurumende iremekedze mitemo. Tinoona kuti nezuro chaiye yakataura kutsutsumwa kwekuti nyika yeZimbabwe haisi kuremekedza kodzero nemitero. Vanhu ngavarambe vachitaura masangano akazvimirira ega nemasangano epasi rose kusairira zvachose kuti hurumende yeZimbabwe itange kuremekedza mitemo ichipasanura masimba ebato reZANU-PF nehurumende yeZimbabwe.
Zvamuri kutaura zvavaMavhinga zvinhu zvagara zvichiitika kwemakore atiri kutaura iwaya anodarika makumi mana. Chii chiri kupa kuti zvinhu zvisasanduke zvirambe zvakangaita sezvazvakanga zviri kubva muna 1980?
Dambudziko guru ndechekutanga, ZANU-PF inenge ichipona nekutora masimba ehurumende nekufanira achinge ari kuhurumende uyezvewo vanhu mukati meZimbabwe masangano akasiyana siyana nevari kunzanya runzira chaizvo kuti ZANU-PF isandure maitiro ayo kana kusairirwa haitirimuki inoramba ichiita zvainongoita makore kuona kuti zvechokwadi mhuri yeZimbabwe yaramba pasi rose vanhu varamba kuremekedza mitemo inozotirimuka ndokunge vanhu varamba vachitaridzira kuti kwete izvi hazvisi izvo asi iko zvino kana vanhu vakaramba vakanyarara ZANU-PF inobva yatowedzera kuramba ichivhiringa mitemo nebumbiro remitemo renyika.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica Vadiwa Mavinga vachitaura vari kuBritain. Nhengo dzebato reMDC Alliance 12 dzasungwa nhasi pamahofisi ebato iri muchinhoi apo dzinoti dzanga dzichironga urongwa hwokuviga nhengo yadzo yakafa nezuro. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura vasati vatorerwa nharembozha yavo murongi wemisangano mudunhu vaBlessing Mandava vati hapana mhosva yavapara sezvo vanga vachironga nezvenhamo yenhengo yavo. Vamandava vati vasungwa nemasoja matatu anga akapakatira futi pamwe nemapurisa manomwe.
Twelve members zemanagement zemashonal university MDC alliance dzatorwa zvanepoint nemasoja anosvika iwo6 nemapurisa zvakare anosvika 7 pachahouse pavo muchinhoi ko pavanga vari kustrategize nyaya yekurufu reward 4 member kembo akashayika nezuro uno.
Vamandava vati havasati vaudzwa kuti mhosva yavo ndeyei.
Hapana kana chaji yangopiwa vabva takatangotorwa ndokunokandwa mufenzi. Iko zvino titori pachinhoi central police station vatangokandwa tese tiripo 12.
Asi mukuru wemapurisa mudunhu remasonal and west Inspector Margaret Chitore vati hapana zvavari kuziva nezvekusungwa kwenhengo dzeMDC Alliance. Muchevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Chikwatayo vati kuita kwemapurisa kunoratidza kuti vari kutumwa kushungurudza nhengo dzavo. VaChikwatayo vati chinoshamisa ndechekuti nhengo dzebato reZANU-PF dziri kuunganidza vanhu pamisangano uye vari kuita misangano yavo asi mapurisa hapana zvavari kuita.
Bato reZANU-PF bato rapererwa, bato risikasarudziki, bato rinoshandisa chisimba, bato rinoshandisa mapurisa zvisizvo, rinoshandisa makotsi zvisizvo, riri kuda kuendera mberi richiita saizvozvo kushandisa mapazi ehurumende zvisina kunaka kuita zvido zvaro. Tinozviziva vari kuita zvinotyisa iwe nguva ino COVID, vari kuita marali, vari kuita maelections avo, vari kuita zvakawanda mapati chai chaiwo vari kuita kubato reZANU-PF.
Imwewo nyaya, bato reMDC Alliance rinoti rinochema pamwe chete nevanhu vedunhu reMashonal and East nenyika yose nekufa kwaIshe Nyamukoho vanozivikanwa nezita rekuti Samson Katsande. MDC Alliance inoti Ishe Nyamukoho munhu aida runyararo uye aikurudzira kuti vanhu vazvishandire kwete kugara vachingopema. Munyori wezvematunhu muMDC Alliance Vasisi Usvidzai vati vanoshuvira dzidziso yakasiyiwa naIshe Nyamukoho yekuenzanisa vanhu kuzvishandira pamwe nekutevedzera mitemo zvavakasiyira nyika yose. Ishe Nyamukoho avakamboita Senate vakashaya nemusi wechina manheru vava nemakore makumi masere nemapfumbamwe. Vasiya mudzimai Dokas nevana vashanu. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Bazi rezveutano rinoti matunhu ose ave nenhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Guta reBruwaya rakapiwa mishonga yenhomba inosvika zviuru gumi nezvitatu nemazana maviri 13,200 iyo ichatanga kupiwa vanhu nemusi wemuvhuro. Dunhu reMatabeleland North rakapiwa nhomba inosvika zviuru zvisere nemazana matanhatu negumi. Matabeleland South ikawanawo zviuru gumi nechimwe, ukuwo Midlands ikawana zviuru gumi nechimwe nemazana mashanu. Mishonga yedunhu reBulawayo ichange ichichengetwa nekanzuro yeguta iri. Studio 7 haina kukwanisa kubata meya weguta iri vaSolomon Muguni kuti tinzwe kuti mishonga iyi yakachengetedzwa zvakadii, asi takwanisa kubata nhengo yekomiti yezveutano mukanzuro iyi. Kanzura asinikiwe Mutanda kuti tinzwe zviri kuitika.
Vanina tora ndezvekuti as Bulawa City Council and as maybe like my city fathers titatsva zvikamuchira nemaoko ese and wakaitepi as a council kuti tichengetedze manjections iwo wawo. Because the local neighborhood and as a council, a local authority, I think in a sort teachers are not going to change it. So it's a mental wrong.
Achange achichengeterwa kupi majections enombai?
Majections edu atoshika pamatambira nezvuro, saka tatovachengeta mustove ye city council. Ari kutochengetwa nemapurisa ezetarapi and nemapurisa e city council.
Kanzuri yenyu ine zvikwanisiro here zvekuti inge ichikwanisa kuchengeta mishonga iyi nenzira kwayo?
Handiti munozvidziva kuti malocal authorities like council yedu yemubulawayo, we run both and that of my local clinics and we have zvipatara and even council yedu yanga itori nemamwe mazvipatara zvakasvitochengeta vanhu vanenge vabatwa chirwere checovid. Saka zvese izvozvo izvi titori zviri kutochengetwa nevanhu vanoziva machengetero avo and nevanhu vakadzidziswa vakaenda kudzidzira kuchengetedza zvinhu izvozvizvi.
Pakasvika mishonga iyi vanhu vemubhuruwayo vakatambira sei?
Ya, zvamunga tichitaura ndezvekutoti munozviziva kutoti kune mamixed feelings. Vamwe vakatozvigatichira nemaoko ese because havachazivi kutoti chii chiri kuzoitika. Vamwe vari kutotaura because vari kutotya nenyaya yemasocial media. You know kuti zvinhu zvakawanda zvakatobuda nemasocial media zvichitonzi mavaccinations injections ari kutouya aya they are there to maybe get rid of my Africans, zvinhu zvakadaro. Vamwe vari kutozvitambira nemaoko ese because havachazivi kutoti chirwere ichi chinopera rini. Saka they are just mixed feelings kutoti vamwe vari kuzvigachira nemaoko ese, vamwe vari kutoshora because zvinhu mastatements anotobuda, information inenge ichitobuda masocial media yakatoti one day. But ndingatototi maybe 3/4 of the people vakuri kutozvigamuchira nemaoko ese, vamwe vari kutofara but maybe vashoma-shoma ndo vasinga even ivo vasinganzwisisi vari kutoshaya kana kuti havasi kuwana enough information or they are getting negative information. But zvandingatotaura ndezvokutoti vakawanda vari kutozvigamuchira nemaoko ese.
Sakanzura anomirira vanhu, mukana wenyu ukasvika muchange muchibayiwa here nhomba iyi?
Yes, I will be one of the first people vakutoenda kuti tinobayiwa because as a leader you need to kutoti newe woleader neexample. Haungautokurudziri vanhu kuti vaende kobaya iwewe usingabayi. And zvandivatotaura ndezvekuti injections aya it's not a force matter, it's voluntary.
Nenge yekomiti yezveutano muBulawayo City Council, Kanzura Sinikiwe Mutanda, vachitaura vari parunhare vari muBulawayo. Tichiri panyaya yeCovid-19, vanhu gumi vakafa nechirwere ichi nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pachiuru nemazana mana nemakumi matatu 1430. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru makumi matatu nezvishanu nemazana manomwe negumi 35,710. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vatanga urongwa hwavo hwekuda kumutsiridza chibvumirano chezvombo zvenyuclear chakaitwa muna 2015 pakati peIran nenyika dzakabudirira. VaBiden vanoti vanoda kuti paitwe nhaurirano panyaya dzechibvumirano chezvombo zvenyuclear. Vari kutsigira urongwa uhu vanoti vaBiden vanofanirwa kuona kuti kana chibvumirano ichi chikamutsiridzwa chive nehwaro hwenguva yakareba. Asi vari kupikisa danho ravaBiden rekutaurirana neIran iri. Vari kuti vaBiden vanofanirwa kuomesera Iran kuti ipinde muchibvumirano ichi ichida kana isingadi. Kambani inoita basa rekuchengetedzwa kwenyika uye iri yasahwira vevaimbo vemutungamiri weAmerica vaDonald Trump vaEric Prince inonzi yakachikora mitemo ye United Nations inorambidza kutengesera Libya zvombo. Izvi zviri mugwaro reongororo yakaitwa nenyanzvi dze United Nations uye gwaro iri rava mumaoko e United Nations Security Council. Yashika nguwe kutichenda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyauye ndiri muWashington. Nasi taita rombora kanaka tichange tiri kunzwa mazwi enyaradzo kumhuri yemuimbi Soldier Love uyo akashaya kubva kuchirwere cheshuga. Soldier Love akazvarwa achinzi iye Soro Musaka, asi pamusoro pemusambo wake wedancehall akange akuziwa nekunzi Soldier Love chibaba baba kana kuti Sauro. Regaitinzwe zviri kutaurwa nemadzimai pamusoro peupenyu uyezve dzimbo dzavaifarira dzemuimbi uyu.
Makadini muri yeZimbabwe, ini ndinoitwa Gladys kana kuti amai Clara Senge. Ndiri kuBotswana kumusha ndichibva kuZimbabwe kushamva machifi bushu muvillage Masindi. Ndinoti nematambudziko kumuri yeZimbabwe, chokwadi tarwadziwa, tarasikirwa nemwana anga achitifadza, anga achitiimbira nziyo dzaititandadza mukati menyika, nziyo dzaifadza vazhinji. Aiwa tarwadziwa zvikuru. Mwoyo wekubereka unorwadza, tiri kurwadziwa zvakanyanya nekurasikirwa nemwana wedu aitifadza, aitiimbira nziyo dzaifadza. Kwauri weSoldier Love, tinotizorora mweya wako ngauzorora murugare. Rufu inzira yedu chose, nesu tichatevera. Ufambe zvakanaka. Tinokurangarira nenziyo dzawakatatisiyira, kunyanya Chigunduru, Chibaba Chibaba, pamamonya ipapo. Aiwa tinoamba tichikurangarira. Hanzi mwana wani kwamai Stembeni. Aiwa tiri kuchema, tiri kurwadziwa, asi tinabana zvekuita, tinongotizorora murugare.
Makadiko mhuri yeZimbabwe, ini ndinoitwa mai Samaita, ndiri muno muPretoria. Kumusha ndinobva Masvingo. Tine urombo nekurasikirwa negamba redu raitira raita munguva yekufara raibata vanhu vese vakuru nevadiki. Tabatikana tarwadziwa nekurasikirwa nemunhu akadai, nokuti ukaona chero vanhu vechikuru chaivo vachinzwisisa nekuziva nezera raanga ari, tinoona kuti anga ari munhu anga achivaraidza vanhu vazhinji. Kumuri yekwaSoldier Love tine urombo.
Ndinoitwa Rusenga Jane, ndinobva Kagarahwa. Ndakawanikwa kwaMatsiona, ndiri kubatawo maoko nedambudziko rakaitika ramukoma Soldier Love. Yeshe rakarwadza munhu wose. Ndinoti dai Mwari afamba navo zvakanaka pakuchengetwa kwavo, muchengete zvakanaka.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita sanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyauye, ndiri muWashington.
Iko zvinotochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, Our Lives.
Gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvekuwaniswa kwedzidziso mumaruva akasiyana-siyana pamusoro penhomba yeCOVID-19 iyo iri kutarisirwa kutanga kubayiwa vanhu vakawanda mumatunhu akasiyana-siyana nemusi wemuvhuro. Muhurukuro yedu Tabata mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu, vaRusike.
Aiwa, tinotenda.
vaRusike, sangano renyu ranga richichema-chema nenyaya yekushayikwa kwedzidziso yakakwana pamusoro penhomba yeCOVID-19. Asi tinoona kuti hurumende mumazuva maviri matatu aya apfuura yanga ichipa dzidziso iyoyo kumatunhu akasiyana siyana pamusoro penhomba iyoyi. Munoti nedanho iro ratorwa nehurumende?
Chekutanga ndingati dzidziso huru yatakawana yakabva apo gurukota rezveutano vanova vice president zvakare vakazvipira kuita ivo munhu wekutanga kubaiwa nhomba yeCOVID-19. Izvozvo zvakapa veruzhinji yandingati confidence nekupa veruzhinji yatingati utungamiriri watinenge tichitarisira kubva kune vakuru vedu. Saka iyo confidence yakapiwa veruzhinji naVP vachiwenga vachizvipira ivo kutanga kubaiwa nhomba iyoyi. Ndo yandingati dzidziso yekutanga yakapiwa kuruzhinji rweZimbabwe. Tinogamuchirawo zvekare kuti hurumende yazozviona zvakakosha kuti vanhu vapihwe dzidziso maringe nenhau yevhaksini yeCOVID-19. Hongu zvingadai zvakatinonokei nekuda kwekuti taitarisira kuti dai dzidziso iyi yakatotanga kubva pairongwa zvekuwinza nhomba iyi. Asi pachirungu vanoti better late than never.
Tichitarisawo varusike kuti vanhu vari kupiwa dzidziso iyoyi kwasara tingati mazuva matatu mana kuti inge ichitanga kubayiwa matunhu mavo. Munofunga here kuti veruzhinji vanenge vabuda nechisungo chekuti votora here nhomba iyi kana kuti kwete mukati memazuva mana iwayo?
Zvinogona kuita hazvo musiyano. Tichitarisa kuti dai dzidziso iyi yakatanga kare, ndinoda kuti kugamuchira nhomba iyi kwainge kuri pamusoro-soro. Asi nekuda kwekuti dzidziso yakutoitwa apo vanhu vari kubva vabayiwa ipapo ipapo, havashayikwe vanhu vazhinji vanenge vachiri kugunun'una, vanenge vachiri kusagutsikana, takatarisana nenhau yenhomba iyoyi. Saka zvinogona kudzikisira yatingati uptake yevanhu vanozvipira kuti ini ndikusvipira kuti ndibayiwe kuitira kuti ndizvidzivirire kubva kuchirwere ichi. Hongu hurumende iri kuti hazvisi kumanikidzwa munhu, asi tinozviziva tese kuti nhomba iyi inyatsoshanda zvakanaka ndokunge kwabayiwa vanhu vakawandisa zvikuru kuitira kuti tiwane kudzivirirwa kwevanhu vakawanda. Saka hazvishamise kuona pane vamwe vanogona kusazvipira kubayiwa nhomba iyi.
Sangano renyu ratirawanawo here mashoko ari kudzidziswa vanhu pamusoro penhomba iyi? Tichinzwa kuti vamwe vari kuti ine mamwe mapoka evanhu vari kunzi havafaniri kunge vachibayiwa nhomba idzodzi nokuti dzinogona kuzovakanganisa utano hwavo.
Hongu tiri kuwana hedu mukana wekusangana nevakawana mukana wokuatenda yavakaita yeTOT Training of Trainers. Asi ipapo zvekare isusu tanga tichitiwo kuhurumende Zimbabwe haisiriyo nyika yatanga kubaya nhomba iyi. Dai Zimbabwe yanga yateedzerawo zvekare maguidelines eWHO, mabest practices ari kuitwa kune dzimwe nyika. Zvatiri kunzwa izvozvo zvekunzi vamwe vanhu vane makore ari pasi pemakore akati kuti havasi kuzobayiwa, vamwe vane machronic disease vane zvirwere zvavainazvo havasi kubayiwa, izvozvo tinenge tisingazvitarisire. Nekuti nyangwe iye mukuru wacho weWHO vaTedros vakabuda vachiti no one is safe until everyone is safe, zvireva kuti hazvibetsere kubaya vamwe vachisiyiwa nekuda kwekuti hatizokwanisa kukunda chirwere ichi cheCOVID-19.
Manga makateerera kumukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsambambozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Musakanganwe kugara makapfeka mamasiki nguva dzose uye kugeza maoko enyu kuitira kuti agare akachena. Murare zvakanaka vateereri weStudio 7 kose kwamuri. Ini ndini Raichoto ndichitembenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19.
Soko izika disenda bako VOA Ndebele.
Mugela emoyeni ngomgqibelo mhlaka 20 kumbimbitho 2021 ngontunga milinkumo endabeni zethu lamhlanje
kuzabe kusetshenzwa ngalona lolohlobo kuncedisana bonke abezempila kahle abekhansili.
Umongameli Mnangagwa uthi uzahlatshwa ijekiseni ye-coronavirus kanye labaphathi ntambo bakhe. Ngokunjalo uthi uZulu laye kumele enze okufanayo. Ibandla le-MDC Alliance lithi amasoja ekade ehlomile lamapolisa abophe iziphathamandla zalo ezilitshumi lambili ebezihlangene emahofisini alo eChinoyi namuhla ziqoqa umngcwabo welinye ilunga laleli bandla.
Kuyangitshengisa sobala ukuthi abantu laba vele kabatshintshi, kodwa kumangalisa nxa kusenziwa yi-EU lokho.
Ibandla lezanu PF lisola i-European Union ngokuqhelisa izijeziso zayo. Kodwa i-MDC ithi leli bandla yilo elizokhela amalahle ekhanda. Silo mhlabeleli kamaskandi uzinja ziyamluma ephethe idlalade lakhe elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzahlatshwa ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 ndawonye labaphathi ntambo bakahulumende wakhe, ngoba ijekiseni le ayilayo ingozi ebantwini kanti njalo iyawuvikela lokuwelapha umkhuhlane lo. Ngokunjalo uthi uZulu laye kumele ahlatshwe kuqedwe umkhuhlane lo. Umnangagwa wethule amazwi la emngcwabeni weqhawe lesizwe umnumzana Moses Griffiths Mpofu eHeroes Acre namuhla. Umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ube ngowakuqala ukuhlatshwa ijekiseni le elungiswe inkampani yakwele China iSinopharm ngolwesine. Imijofo yamajekiseni la isifikile ezabelweni, njalo ukuhlatshwa kwabezempila kahle kuqala ngomvulo. Siqoxele umgcini sihlalo wezempila kahle kukhansili yakobulawayo unkosikazi Sinikiwe Mutanda wasichasisela ukuthi luzaqhutshwa njani loluhlelo kuleli dolobho.
Kuzaqalwa kuhlatshwe bona laba ama health workers. Kuzaba lama teams ayi-4 mobile teams eziyabe zi each team ilabo mongikazi abangu-5 abazabe beqalisa ukuhlaba ngomvulo. Then ama centers ethu esilawo kule Mpilo Hospital, kule UBH, kule Ngutsheni le Matterday iyesizabe sinawo mona lawo. So kuzabe kusetshenzwa ngalona lolohlobo kuncedisana bonke abezempila kahle abekhansili kanye labegovernment. So ngingathi singukhansili sile ndima enkulu kakhulu esingenelana layo kiyo ukuthi sisebenze lo msebenzi ukuthi kuhlatshwe. Kuzaqala ngama health public health workers wonke awezibhedlela zona lezo engizibalileyo abakhangele kakhulu zonke indawo zona lezo, ama private sectors kanye laba abe government nabe council bonke abasebenza ku health department yibo abazaqala ukuhlatshwa.
Njengabezempila kahle kobulawayo, lizwa njani ngokuqala kohlelo lokuhlatshwa kwabantu lolo?
siyawamukela sibili ama injections lawa sefikile ngoba hey umkhuhlane lo ubuso sethusile njengobulawayo and singena eyinye indlela yokuthi singathini ngaphambi kokubana simelele abaphathimandla bozomhlaba wonke labe government yethu ukuthi kube khona usizo lonalolo lama injections akhona so njengobulawayo siyawamukela sibili sile njabulo ukuthi asese yafika ama injections lawa ukuthi ezoncedisa
abantu kuyini lingabakhuthaza khona
sikhuthaza abantu ukuthi nxa sokuvulelwa kipublic abantu kasihambe nini abantu behlatshwe ukwenzela ukuthi umkhuhlane lowu ungani unganjani ungadeda
Unkosikazi Sinikiwe Mutanda ukhokhela ikomiti yezempilakahle kukhansili yakoBulawayo. Kusenjalo kubhubhe abantu abalitshumi ngecoronavirus yeZimbabwe izolo njalo kwatholakala abalikhulu elilamatshumi ayisithupha lasikhombisa 167 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebhubhile laya ku-1430. Asebebanjwe umkhuhlane lo bona bakhuphuke baya ku-35,710. Ibandla le-MDC Alliance lithi amasoja ekade ehlomile lamapholisa abophe iziphathamandla zalo ezilitshumi lambili ebezihlangana emahofisini alo eChinoyi namuhla ziqoqa umngcwabo welinye ilunga laleli bandla. Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo ze-MDC Alliance kulumango, umnumzana Blessing Mandava utshelele umsakazo ukuthi lanxa bebelokhe begcinwe ngabomthetho laba bekungakabi lecala asebelethesiwe. Isiphathamandla samapholisa eMashonaland West uInspector Margaret Chitove utshele iStudio 7 ukuthi ubengakazi lutho ngokuboshwa kwabantu laba. Kunakanelwa ukuthi bengaba besetheswa icala lokwephula iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Ibandla le-MDC Alliance lisole kakhulu uhulumende ngokulondoloza iziqondiso lezi ebandlulula. Lithi kuyamangalisa ukuthi kubotshwe amalunga alo alitshumi lambili kuphela kodwa unkosikazi Auxilia Mnangagwa ehlanganise abantu abedlula amatshumi amathathu eChinoyi izolo emcimbini obuphathelane lokudla kodwa wangabotshwa. ZANU-PF selisole i-European Union ngokuqhelisa izijeziso ezenqabela iZimbabwe ukuthenga izikhali zempi emazweni akulumanyano. I-EU ithethe lelinyathelo izolo isithi ikhathazekile ngokuqhubeka kukahulumente esephula amalungelo kazulu. Sixoxele lunga lesanu PF umnumzana Belief Gawule.
Kuyangitshengisa sobala ukuthi abantu laba vele kabatshintshi kodwa kumangalisa nxa kusenziwa i-EU lokho. I-EU isitha sethu leso, izitha zethu lezo ziyagcwalisa konke njalo basebenza le-opposition ngabantu abatshelwayo i-MDC Alliance ukuthi ade siyenzani lithi fakani lokhu bayatshelwa ngabantu abatshelwa ilungelo loluntu bakhuluma ngalo bakhuluma ngezepulamthetho. Umsandla somthetho sifinyelela kulabo abaphula umthetho abathakazeleli xa kuabantu babo be-opposition labo abasebenzisayo lapho ukuthi bayenze lokho abakwenzayo bese kuthiwa xa sebeboshwa kuthiwa ilungelo loluntu yikho abakugijimisayo khonoko. Ngako ke ngokunjalo hayi mbona azoze betshintshe laba abantu vele abazokutshintshe lutho izitha zethu lezi abancindezeli abantu abasincindezeli labo lakathe abathokozi indaba abayilwela yindaba yomhlabathi esegcikeni engadingwayo njalo ba-advansa i-interest zamapolitical party parties anja abo MDC Alliance abantu babo laba babatshela ukuthi lesi bafakele izinto zenotho bafakele bathi abantu babasafaya ngoku
umnumzana belief ka ule ngowebandla lezano PF sixoxe njalo lomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda
sifuna ukucaca amaZimbabweans azwisisise ukuthi ama sanctions kawafakwanga ngama opposition political parties but afakwe yiZANU PF ngezenzo zayo lanamhla lokhu European Union lamanye ama-democratic institutions afaka imigoqo ethize ukuthi iZANU PF kayigcwalise kwenzela ukuthi ama-targeted sanction la asulwe kodwa ngokuswela kwenhlanhla iZANU PF khanya ngani tivala ngama-sanction sisenza i-corruption sisenza konke sithi ngama-sanction so ngani liwabaye elilomkhalo lomunye suku zonke kalitshintshi yikho ke sifuna ukuqondisa imqondo ukuthi ama-sanction nila afakwe izano ngokwephula amalungelo ayinqaba njalo lezikhali ezimanufacture yiZimbabwe Defence Industries yikho ke ngalokho umbuzo lo ufanele ukuthi uhlanganise abantu bezano baziphendulele kahle ngoba bacatsha ngomunwe
umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance. Umhlabeleli wezindanso uSoja Love ungcwatshiwe eHarare namuhla wavaleliswa zinkulungwane lanxa nje kuvunyelwa abantu abangamatshumi amathathu kuphela emngcwabeni. USoja Love waphiwa inhlonipho yeqhawe lenkululeko iLiberation Hero njalo amasoja akhalise impopo emphelekezela namuhla.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela namba wakho wembula.
Kwezemaphandleni abalimi bembalabala ezansi yamaNdebeleni bathi lanxa belijabulela izulu elinengi lonyaka sebekhathazekile ngoba kwezinye indawo izilimo sezisifa. Kubika uEzra Chisaspanda.
Umhlubulo wangezansi emaNdebeleni useleminyaka ethile ubhekane nendlala embi ngenxa yokuguquka komkhathi okubangela ukungani kuhle kwezulu kumbe line ongenamkhawulo njengalokho okwenzakala lonyaka osokuthiye iningi lisisaba ingozi yokungatholi lutho emasimini. Emangweni we-Iris Vale embalabala izilimo sezidodile. Umnumzana Morgan Lunga isekamilisale indawo ku-WAS 13. Ulunga uchasisa ngoduko ababhekane lalo lonyaka.
Okuningi kuya kubulawa ngamanzi likhanga ke khonapha nxa ezibayeni lapho udakuthi lunjani so yudube sizabalalo kodwa hhayi siyawathabela amanzi as kuphela nje kuyabonakala ezinye izilimo ezinye njalo sizathola.
Ukhulu uzazo khabo ohlala kwa 13 naye uthi izulu eliningi kanje limthathele lamkhumbuza esengumfanyana.
Silimile khona kwesikulimileyo lanxa okunye kusuke kwakhanywa ngamanzi kodwa okukhona siza kudobhadobha abantu baza kudla akufani leminyakeni.
Lanxa izulu liliningi okwamagama lonyaka abanye bakhala ngokuthi baswele imali yokuthenga inhlanyelo lemfundiso ngakho ke abalimanga kuhle. Ugogo Adam Kanda we-Village 1B e-Arisville ngomunye wabakhala ngoduwo lwenhlanyelo.
Siyacela ukuthi nesithamike lisikhumbule kathi ngenhlanyelo lamazambane lendlubu asilakho la.
Abalimanga izulu lingakaqali phansi kohlelo lukagatopo izilimo zabo sezivuthiwe. Unkosikazi Othilia Ncube obeveza injabulo enkulu indlala lonyaka uthi uzayizwela komakhelwane.
Bonke kuhle uGantshompo lo uchaza efika le aphendu kayele ayi kuhle nomlimisi wathaba kumaisa.
Ukanti unkosikazi Dolly Ngwenya ukhala ngokuthi kayiphiwanga imfundiso yefertilizer ngakho izulu libona limdalela umonakalo emasimini akhe.
Ayiyo into ijwani fertilizer kodwa ayisezadopha akufanani.
lelanga.
Abalima ngesikade belenhlanyelo kunye lemvundiso yefertilizer lomkuba bakhanya bezavuna okuzwayo lonyaka. Ngokwazana nothando moyo ngomunye wabakhangelele isivuno esihle.
Ngilinto eziningi amazambane, umumbu, indlubu, indumba, konke soyabhinzi, lezi ezibhinzi okunye sihumele inkomo yelo maize lo mumbu owethu ukuthi sifake esiphaleni esifuyo zizathola amanzi zithole nokudla.
Ingcwethu ezibona ngezomumo womkhathi zithi ukunaka kwezulu eliningi bakubona kuzaqhubela phambili okwenyanga ezimbalwa ezilandelayo. Lokho bathi kubangelwa ukuguquka komumo womkhathi emhlabeni jikelele abathi yi-global warming loba yi-climate change. Mina Studio 7 Irisville embalabala ikamela ungeza Jesus Banda.
Sibonge ke uEzra Jesus Banda siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa noDokotela Ruth Labote, ingcwethi kwezempilakahle njalo engumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle edalela ephalamente. Sicubungula okuphathelane leCOVID-19. Siqale ngokumbuza ngenhlelo zamanzi edolobheni lakoBulawayo lapho sibona abantu beminyeni ukuthi kungamemethekisa na igcikwane le-coronavirus.
Laphana esibholaneni besondelelana eduzane libona ingani okwama masks lokhu lokunye lama sanitizer kuyanceda yini njengoba abantu babe begudla kuyini abangakwenza
ama sanitizer athi dela endlini ngamani bese akuphela kahlehi uyakhetha ngeshefa silili ngayanceda bengisithi abantu ngasekuchezi ngakhela ukuza izahlili ifika mina ngokuqala ukubhakisa nomilisi ngokuyekalani ukuthi ngiyakwazi ngoba
ngamaphandleni lapha ubona ngani impiko yafika yini labantu emakhaya bayakwazi ukuthi sokule vaccine labo bengahlala egcekeni wathi lawe lake lakuhlasela leli gcikwane le coronavirus ubusunjani kathesi
wagula sibili kakhulu ngaphola endashini ungaphola ekutolini namhla sengijoyisile ku-PCR ngokuzingele ekhalane ngiuleninegative sengiabantu engiengahambe edubayi ngabuya ngakhethwa kahlele yinto edubayi nala yinto engabeki
njalo akukho okunye ongakutsho ngalokhuyana okuthiwa ngesingisi ngama-long term effects ukuthi abantu bayisabele ukuthi mhlawumbe ingaletha ezinye njalo
izinto ukuthi ngibathathiya ngendlela mina angisokho angaboni lutho ngibekuyikhosi kangaqondiwe but ngangidele nge-asma ikhosi nale ayidili khona ngingabafundi cosi sakwazi ukuthi ngingabe ngibuya azikhomba longani emjongo so iklasikinga kuthiwa abantu abaguli cosi abanye basala lelekhosi ngamisa abazwa kuhluka wiki kanjani njani hhayi mina ukuqina ngenile am uku-exercise ngangizele ngayisosazi kakhulu but anga
Leyo bekuyingxoxo nodokotela Ruth Labote, ingcweti kwezempilakahle, njalo engumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle edalele ephalamende. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ekhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile singene kuhlelo liphuma lendaba.
Nga lichona njani silukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Mbonisi Gumbo ilunga lebandla lemthwakazi Republic Party Uma kuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Hayi kulungile, linjani?
Ulubona njani wena udaba lokuphiwa inhlonipho yeqhawe lesigaba okwenziwe umhlabeleli osakhulayo uSoldier Love ngelanga kuncitshwe inhlonipho efanayo kumbe eyesizwe iNational Hero okwenziwa induna uVezi Mafu.
Hayi kade ngibonge Baba Gande sibonga njalo le Studio 7 nomsakazi we Studio 7 thina njengabantu bemathebeleni la kusimangalisi ukuthi induna ingaphiwa isicoco kumbe ingarecognizewa izanu PF ngokuthi iphiwe liberation status ngoba sinanzelela ukuthi abaningi abaqotho vele abakade bemela abantu ngokweqiniso abaluphiwa vele isicoco esifana lasona leso ngoba izanu PF angithi yona vele ngiyamanga yabunjwa phezu kwamanga yonke into eyenzayo ngiyamanga so akusiyonto emangalisayo ukuthi sibone isekela ukunika induna isicoco into eyiyo esimangalisayo kakhulu ukuthi uSoldier Love lo vele thina abantu besingamazi kangako njalo akala impact ayenzileyo ukuthi sengathiwa yiliberation hero asazi ukuthi uliberate bani ngaphi okuphela thina singafisi ukuthi sikuveze ukuthi izanu PF izamanga zonke izinto ezenzayo ngezamanga lalabo akade bengakholi ukuthi izanu PF libandla lamanga silethemba ukuthi bazananzelela ukuthi lokho okwenzakale sikhangele udaba luka baba induna nkulu omaduna sikhangela njalo lo jaha lo ngumhlabeleli ukuthi ngeyinye eqiniso ebonisayo ukuthi izanu PF ayithembele la.
Wena ngokubona kwakho ubona ngani udaba lona lolu olokupha inhlonipho kumbe isicoco okwenziwa libandla lezanu PF kumele kwenziwe njani ukuze wonke umuntu asuthiseke?
Ngicabanga ukuthi abantu kusafanele ukuthi sivume nini ukuthi into ye-heroes le ayikho ayisiwe yelizwe ayisiwe yesizwe into yezanu PF lebandla lezanu PF okungangokuthi ngakuyukuthi thina siyafisa ukuthi sibe lama-heroes lathi kuzafanele ukuthi sizidingele thina awethu kumbe sizenzele thina eyethu heroes ekha kumbe singabantu bemathebeleleni kumbe obulawayo sithi council yedwa njengobana kulele distending nje sikhohlwe ngento yeZANU-PF ngoba as long as into leyana ingakontrolwa yihulumende ikontrolwa yipolitibiro thina bangasibo bezanu sesiexpect ukuthi iZANU-PF isirecognize mbona ngathi lathi siyabe sesithanda ukuzikhohlisa kulokho
okokugcina ungavalelisa abalaleli
hayi ngiyabonga kubalaleli bonke abe Studio 7 lisale kahle
lo ke bekungumnumzana Mbonisi Gumbo ilunga lebandla lemthwakazi Republic Party ebesixoxa naye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lilale
siyabonga Chris siziqhubeke ezosuku ngodaba lokuzilibazisa sihamba lomhlabeleli kaMasikandi uzinja ziyamluma ephethe idlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi insuku zokugcina abahlabeleli beZimbabwe abahamba phambili emculweni kaMasikandi abadume kakhulu ekhaya laseMzansi lapho abahlabela bekhona njengamanye wonke amadlalade akhe leli liphekwe ngobunono obukhulu silinsizwa yasecholotsho izikhulumela
ngibingelele kakhulu emsakazweni umsakazo othandwa ngabantu kakhulu i-album yami leyi i-album yami yesi-9 shiyagalolunye umsebenzi ongabajabulisa ongabaduduza kuko konke abakwenzayo nje umculo wami uyakwenza konke umsebenzi obuya futhi uthinte ekuvuseleleni ulimi lwakithi thina sizazi ukuthi singobani
idlalante leli lilengoma ezilitshumi lanye ezigoqela ethi itsholotsho yizwe kanye lale ethi uthando lwethu abangathanda ukuthenga idlalade zinja balithola njani
abathanda ukuxhumana nami emsakazini bengangithola enambeni yase South Africa ethi 0749449122 0749449122 abanemshado bengasikhohlwa siyashadisa ngengoma zethu siyabuya siperform ethi abafuna ukuvula imizi yabo izitolo yonke into nje
yiwaphi amazwi ongawatshiyela abalandeli
beqhubeke bengisapote beqhubeke besenza njengokuba besenza vele abakaze bengidanise ngomdala ngomncane mina ingoma zami ziyalaleleka uma umncane uyazithola ingoma ezingakwenza ukuthi usondele kakhulu emculweni lokwaMasikandi uma umdala futhi uyazithola ingoma zami zikwakha zikududuza ngaso sonke isikhathi abantu abaqhubeke beuthanda umsebenzi wami nami ngiyabathanda ngiyabonga kakhulu umsakazi
uphuma ke enkundleni uzinja ziyamluma nahle ethi kulukhuni sigqibela ke uhlelo lwethu sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa uthi uzahlatshwa ijekiseni ye-coronavirus ngoba ayilangozi. Ngokunjalo uthi uZulu laye kumele enze okufanayo. Ibandla le-MDC Alliance lithi amasotsha ekade ehlomile lamapolisa abophe iziphathamandla zalo ezilitshumi lambili ebezihlangene emahofisini alo eChinoyi namuhla ziqoqa umngcwabo welinye ilunga laleli bandla. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.